Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 22 2021. Makaterera ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act Amendment Bill. Zimbabwe yocherechedza zuva rekubatana pakati peZANU PF nePF ZAPU mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti kutaurirana ndiko kunoshanda asi vanopikisa vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana masere negumi nevapfumbamwe kana kuti 4819. Vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 2689 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 197,768. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine makumi maviri nematanhatu kana kuti 4,069,026. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 3,082,651. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zimbabwe nasi yacherechedza makore makumi matatu nemana panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato akarwira rusununguko rwenyika anoti PF ZAPU neZANU PF muna 1987 mushure mekunge paita kusanzwisisana pakati pemapato aya, izvo zvakaurayisa vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri zvikuru kumatunhu anoti Midlands neMatabeleland. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mashoko ako ekupembera zuva iri, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza vakanyorerana chibvumirano ichi, vaShakabu Joshua Ngomo vaitungamirira PF ZAPU navaRobert Mugabe vaitungamirira ZANU PF vachiti chibvumirano ichi chakaunza runyararo nekugadzikana munyika.
We are truly grateful to these two great men. The two liberation movements, ZANU and PF ZAPU, rose to the challenge of reuniting, then to rebuild from the ashes of a bloody, protracted armed struggle.
Vati Unity Accord yakaunza runyararo nekugadzikana munyika, izvo zvavekuita kuti nyika ikwanise kuita budiriro nekusimudzira mararamiro everuzhinji. VaMnangagwa vati chidzidzo chikuru chinobva pane zvakaitwa navangomo navamugabe ndechekuti kupokana kwese kunogadziriswa chete nenhaurirano dzinoitwa murunyararo. vati vakazvipira kuramba vachitaura nevanhu vari matunhu akaurawa vanhu panguva yekukura hundi nechinangwa chekuona kuti marwadzo avo apodzwa. Vatiwo madzishe ari kutungamira basa iri pamwe nekuona kuti nzvimbo idzi dzasimudzirwawo sedzimwe nzvimbo munyika. Asi mutungamiriri wezapu uye ari mwana wemushakabhu vaJoshua Ngomo vasibangilizwe Ngomo vati zuva ranhasi harisiri kupemberera asi kuchema vanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Tinorangarira vanhu vakaurayiwa negukuraundi, vana mai nevasikana vakarepiwa negukuraundi, vanhu vakanyamarara disappeared nekuti vari kupinhanasi atizive. Saka zuva rekupembera iri isusu vezapa, isusu mazimbabwe anoda runyararo, isusu vanhu vekumidlands nekumatevereleni. Saka atipemberi, tiri kuchema zuva remisodzi.
Pamashoko avamunangagwa ekuti vari kusangana nekutaura nevanhu vekumatebelele nemidlands vangomuvati chakakosha kutanga kutaura nezapo nekuti vanhu vakapondwa muzita rebato iri.
Vanhu vakaurayiwa nezita rezapo, vanhu vakafira muzita rezipra, vanhu vakafira kuva masupporters ezapo. Saka kana vachida kutaura ngavauye vetange nezapo, ndipo panotanga nyaya. Kana vachitaura nevamwe vese vese avo, haiwa havari kutaura zvavo, asi vanhu chaivo vekutaura navo izapo ndivo vanhu vakafirwa, ndivo vanhu vakaurayiwa vakafirwa nevanhu.
VaAlick Gomo vati havachaona kukosha kweNational Unity Day nekuda kwekuchema chema nekugunun'una kuri kuita vanhu vakawanda munyika.
Tichitarisa divi rekumatebenland kune vanhu vachiri kungochema nenyaya yekuti nyaya dzavo hadzisati dzagadziriswa. Tozotarisa matambudziko aripo iko zvinoizvo ekuti vanhu vari kungonyunyutawo nekuda kwekuti kodzero dzevanhu hadzisi kunyatsoteedzerwa chaizvo chaizvo. Wotarisa zvinobuda musarudzo, vanhu vanenge vachingoti pane kubiridzirana kuripo. Wozotarisa kutukana kuripo kwemapato, vatungamiriri vemapato vacho vanofanira kunge vachitungamirira kuti vanhu vabatane vazvo vanoratidza kuti vari kukakavadzana zvakanyanyisa, hapana kuwirana kuripo.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzenge vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakoshera zapo nezanu, asi vakati vanhu vanogonawo kudzidza kubva kune zvakaitwa navangomo navamugabe. PF Zapo ndiro raiva bato guru raipikisa muna 1980 uye zvichitevera Unity Accord mapato aya akabva abatana kuva zano PF. Asi vamwe vaive nhengo dzezapo vasina kufara nezvaitika muzano PF vakabuda vakadzokera kunoumba zvakare bato ravo rezapo. Zuva rakasainwa Unity Accord musi wa22 zvita 1987 rave zororo rinocherechedzwa gore rega rega musi uyu. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa mushure mekunge hurumende yatumira mauto e5th Brigade kuMidlands neMatabeleland ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda. Vakawanda vakafa munguva iyi vachiri vakavigwa mumakuva akawanda kana kuti ari mumigodhi iri mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Numa zveUnited Nations ina kana kuti Special Rapporteurs dzinoshanda masangano anoona nezvekodzero dzevanhu musangano iri dzanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzichiti bhiri rakaparurwa neZimbabwe kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill rikatambirwa sezvarakaita rinenge richimbunyikidza zvakanyanya kodzero dzemasangano akazvimirira oga nemashandiro avo. Numa idzi dzatiwo zviri kuitwa neZimbabwe handizvo zviri kukurudzirwa kuti zviitwe paurongwa hwepasi rose hwekurwisa matororo pasi pesangano reFinancial Action Task Force kana kuti FATF. Sangano iri rakaumbwa nenyika nomwe dzakabudirira dzeG7 kuti rione kuti matororo haashandise dzimwe nyika mukufambisa mari. United Nations inoti bhiri reZimbabwe rinotyorawo chibvumirano charakaisa runyoro rwayo muna 1991 cheInternational Convention on Civil and Political Rights chinopa vanhu kodzero yekudyidzana nevanoda. Bhiri iri riri kunzi riri kutyorawo chimwe chibvumirano cheUnited Nations chekodzero dzevanhu kana kuti Declaration of Human Rights chinosungira nyika kuti dzichengetedze nekuremekedza kodzero dzevanhu. Numa idzi dzatiwo FATF yakatobuda pachena kuti zvisungo zvayo hazvifaniri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. United Nations inotiwo mimwe mitemo irikuda kuvandudzwa nehurumende yeZimbabwe haina kujeka zvinopa kuti iyo hurumende nematare zvigume zvongoita hazvo madiro aJorgina. Asi vachitaura neStudio 7 pakaparurwa bhiri iri gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakamboti havo uyu hausati vave mutemo uye vachiri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu vakatiwo vari kuda kuti mari inoshandiswa nematororo isadarike nemuZimbabwe. Muguziya nezvenyaya iyi tabatawo mumwe mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Tiri kugamuchira mashoko United Nations se organization body hombe shuwa yanetseka nawo yashushika nawo nezvatiri kuitirwa muno muZimbabwe mashure atiri kuitirwa aya. Saka tiri kuzvigamuchira kuti United Nations mukanzwa yataurawo saizvozvo tinodavira kuti vari kuproposa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuburukidza kodzero dzemaorganizations ari muZimbabwe wachazviteerera wachazvigamuchirawo tererawo ogamuchirawo advice if free advice yavari kupiwa tinodavira kuti wachaigamuchira wodini woiterera mashoko avo advice yataurwa United Nations. Tinotenda chaizvo kuti UN yapindira panyaya dzakadai ndozvatagara tiri kutaura nguva yapfuura iyi tichizama kutaurana pachiri tega sezvizvarwa zveZimbabwe sevana wevhu.
Manga muchiti kuti semasangano anorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe
kuti zvamuri kuzama kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo, zvinochora kodzero dzakawanda, zvinotikanganisira mararamiro edu, asi hatisi kuteererwa. Saka tinodavirawo kuti tinawo chivimbo chekuti hurumende yedu sinzi yakati mutungamiri wenyika akati ame listening president, todavira kuti wachaita listening kana wachateerera zvataurwawo neUnited Nations.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanga vari parunare muHarare. Batore ZANU PF rinonzi ndiro chete risati raisa runyoro rwaro pane zvimwe zvakatenderanwa nesangano repolitical actors dialogue kana kuti Poland kuti zviitwe mukuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mamwe mapato ari muPoland gumi nemanomwe anonzi akatoisa runyoro rwavo pagwaro iri rekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Mukuru mubanzi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti ivo handiwo vanotaura nezvePoland. Mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Tinotenda nemubvunzo namashoko enyu, asi nyaya dzekuPoland dzakaiswa mumaoko avachinamasa nomutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete navamangwana navamwe vatungamiriri vemusangano vari kudyidzana nekuita nhaurirano nevamwe vamapato akasiyana siyana variko kuPoland. Saka naizvozvo isu nyaya dzekuPoland hatipindiri, taita vatete munobata vachinamasa vanokuzivai zvakazara panyaya yenyaya iyoyo. Hatina zvatiri kuziva so far, zvoto zvina mazera sokuziva kwamunoita ichi choto chatikurei kudarika iki.
Asi mavhiki apera vamunangagwa vakati hapana mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa sezvo Zimbabwe yaita zvinotarisirwa neSADC. Vachinamasa vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Kuti tinzwe nezvezvimwe zviri kuda kuvandudzwa izvi, tabatawo mutungamiri webato reNCA varivo mutauriri wePoland muzvinafundo Lovemo Maduku.
Tamirira manje kuona kuti hurumende ichaita sei, asi tichanyatsobudisa zvese mukaona zvatakatora zviitwe zvakawanda. Takati vanhu nenge vasingaoni vaya vanofanira kunzi vapuwe manu braille vavhote vazvivhotere pachezvavo kwete taataurirwezve kuvhota. Tikati hatichadi kuti vanhu vafamba vachinzi munhu otanzi handigoni kunyora handigoni kunyora zvekuita illiterate zve, asi iri nyaya yekuda kuita chitsotso chekuti munhu azovhota achiita zvaanenge akamanikidzwa neumwe kuti aite. Takati aiwa hatichazvidi izvozvozvo, chete munhu angabatsirwa kuti haagoni kunyora munhu anofanira kunge aine makore anopfuura 70. Tikataura izvekuti maresults emaelection anofanira kubuda within 3 days 72 hours tobva kwazviri zvinezvi tanokwanisa kubuda within 5 days. Takati izvozvozvo tiite zvakadaro. Tikati zvevanhu vemedia mapepa nau maradio vabvumidzwe nemutemo kuti vakwanise kubudisa maresults esarudzo kana abudiswa pamapolling station.
Zvinenge zvichifamba sei?
Akatoanaunzwa papolling station, chero munhu adauma anaunza wanga achimaanaunza, akaanaunzwa pawadi zvakawanda zvatakataura. Tikataura sezvekuti kana iri nguva yesarudzo, mapolitical parties ese anenge aine makandidates vapuwe nguva yakatarwa nemutemo, kuti imwe naimwe party ine time yainopuwa pa television zvonyorwa mumutemo, kwete kungotaura zviri zvakuti zviriko zvisiko. Tikataura zvechiti nguva yemaelections mapurisa asanga aichine simba ravanoita kana kuri kunze kwemaelection.
Muchinangana nezvipi chaizvapa?
Kwekubvumidza kana kurambidza mameeting. Tikataura futi kuti izvi harisoda kuti vanhu vangofandwa mapolitical parties makuru makura. Kuti nyika ifambe zvakanaka, munhu wega wega anenge aona at least 1% yemavhotes anenge akastwa vanofanira kuti vakwanise kufandwa nehurumende, kwete kuti tirikutangira pa 5%. Kudzimwe mapesende anenge aenda kupi? Saka gwaro iroro iro rine zvinhu zvese. Hakuna munhu muZimbabwe andofunga kuti ane dzimwe pfungwa dziri kunze kwedzatakataura idzodzi. Kana variko ngavataurawo dzavo vachinyatsobuda pachena, mabudiro aTwitter pachena iwavo. Saka tirikuona kuti uyu urongwa hwakanaka huchatanga ihwohwo.
Sika mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakambotaura mazuva apera aya kuti hapasina mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa muZimbabwe.
Mutemo uchachinjwa, uchavandudzwa zvauri kutaura izvi, before my election aitwa a2023. Zvekuti President Mnangagwa vakambotaura zvauri kutaura izvozvo zvekuti hapana mutemo uchinjwa, vanga vasati vapiwa zvinhu zvataifunga kuti zvinofanira kuchinjwa. Pavakataura vaiti kwanza vasitomboziva chachiri kudiwa chacho ndechipi. Saka handifungi kuti vachadzokorora muromo iwowo kubva patataura zvatataura izvi. Zvatakatiwirana sePollard tichaendesa kwavari, nekuti tinosangana navo kuPollard. Tichataura nezvazvo, tichavataurira kuti izvi zvinhu zvinofanira kugadziriswa before my election a2023.
Mutungamiri webato reNCA vari mutauriri wePoland muzvinafundo Love Momaduku vanga vari parunare muHarare. Sangano rorwira kodzero dzevanhu muBotswana, Redishwane Center for Human Rights, rinoti riri kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana mukuedza kuti varume vashanu vari muupoteri munyika iyi vasadzokerwe kuZimbabwe zvine chisimba. Chingai madondo anotipanyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuraswa nedare repamusoro remuBotswana kwechikumbiro chevarume vashanu ava, avo vanoti vaTerence Charuma, vaBambanani Njovu, vaBroni Nokwara, vaShingirai Kademeteme, pamwe chete navaJeremia Maenga Muru. Varume ava vakanga vaendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva sezvo vanga vachiremba kudzoserwa kumusha, pamwe nevamwe vaimbi vemuupoteri pamuzinda weDuku refugee camp munyika iyi vachiti kuZimbabwe kuchakaberekera ingwe. Asi dare repamusoro rakarasa chikumbiro chevarume ava richiti vakanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva, uye vakatadza kupa dare zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei vakanonoka kutora danho iri. Gweta ranga rakamirira varume ava vaubonyi Jonasi vaudza Studio 7 parunare vari muKhaboroni kuti sangano reDishwanero riri mubishi kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana nechinangwa chekukumbira kuti varume ava vasazoserwe kumusha nokuti zvingapinza upenyu hwavo munjodzi.
Tinobvumirana nezvakataurwa nemutongi wedare kuti takanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva. Nokudaro isu nemutemo taakudzosera nyaya iyi kusangano reDishwanale kuti vaite nhaurirano nehurumende yeBotswana, nokuti hapana zvatichangaita takatarisa mutemo.
Vanotiwa hurumende yeBotswana inofanirwa kuziva kuti pane umbo uzero hwekuti upenyu hwavo huri munjodzi sezvo varume ava vakasiya chiutondo kupotera muBotswana muna 2003. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reDishwanero vaAndrew Matataya vaudzwa Studio 7 parunare kuti nhaurirano pakati pesangano ravo nehurumende yeBotswana dzakatanga asi varamba kutaura zvizhinji maererano nenyaya iyi.
Nyaya iyi ichiri patafura, nokudaro hapana zvizhinji zvatingataure maererano nenyaya iyi pari zvino, asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuzeya nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vaThomas Kakesomusi vanoti hurumende yavo inoziva kuti kuchine kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuZimbabwe. Asi vanoti hurumende yeBotswana inozwa zvekuita nesangano rinomirira kodzero dzevapoteri pasi rose United Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR nekuti mudziwe nzira yeparuvare ndiye mufambi wayo.
Kana sangano reUNHCR ratitaurira kuti toita sei nevarume vashanu ava, isu sehurumende yeBotswana tinoita zvataudzwa.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira muKhabhoroni yeBotswana vaurayai urayai. Vanoti hurumende yeBotswana inosungirwa kutevedzera zvinenge zvabuda mumatare edzimhosva. Asi munyaya iyi vaurayai vanoti Botswana inofanira kusvaga dzimwe nzira dzekutevera zvinenge zvabuda mumatare, kwete kudzosera varume ava kuZimbabwe vachiti ikavadzosera kumusha zvichaita kuti Botswana itariswe nedziso risina kunaka nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero dzevanhu.
Kana munhu akabva kuno kuBotswana akadzokera kuZimbabwe achinzi zvinhu zvanaka, wosvika uno unosangana nezvakashata kana kuti zvinoita kuti upenyu hwake hupinde pakaipa. Asi iri government yaita decision yokuti kwanaka. It's a criminal act against humanity.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi, sezvo miri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vanga vasingabatike kusvika taenda pamhepo. Asi vachitaura pamuganhu wePlumtree nevatori vendau mushure mekudzoserwa kuvamwe vapoteri kumusha munguva pfupi yapfuura, vamukono weshuro vakati hakuna munhu achashungurudzwa kuZimbabwe pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi masangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe anoti hapana mutsauko uripo pakati pehurumende yavaMnangagwa nehurumende yavaimbo wemutungamiri weZimbabwe kubva payakawana kuzvitonga muna 1980 muchakabvuva Robert Gabriel Mugabe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muKhabhoroni Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti yedare reparamende yemuLibya yazivisa nhasi kuti hazvikwanisiki kuti nyika iyi iite sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechishanu. Komiti iyi inoti yabuda nechisungo ichi mushure mekutaura nevanoita zvesarudzo vematare edzimhosva uye vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vati dai dzaitwa musi wa24 ndira gore rinouya. Mukutaura mamiriro anga akaita zvinhu mugore rino, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti America haina kukanganisa kuburisa mauto ayo muAfghanistan nyangwe hazvo yakashorwa zvakanyanya nevamwe. VaBlinken vatiwo America iri kuedza kuumbiridza ukama nedzimwe nyika uye vakatiwo ichatora matano kugadzirisa mamwe matambudziko ainoti ari kukonzerwa neRussia iri kuda kupamba mamwe matunhu muUkraine. Vakurudzira Russia kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Aleta Mujei Muzorewa, chiri kukurudzira vabereki kuti vasatyire kure kutsvaga nzira dzekuti vakwanise kutumira vana vavo kuzvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica sezvo kuine vamwe vanobatsira nemascholarships akawanda. Amai Mujei Muzorewa vanotiwo vari kushanda nevamwe vekune dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vachivapa dzidziso pazvirongwa zvavanoita paZoom, paFacebook, WhatsApp nedzimwe nzira pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMai Mujei Muzorewa nezvenyaya iyi.
Chirongwa ichi ndechekubatsirana kuti vana vauye kuzodzidza kuno kuAmerica zvichiita nyore kuvabereki. Kureva kuti vanowana scholarship kana kuti vanoenda kuchikoro chisinganyanyo dhuri, nepamusana pekuti zvikoro zvemunomo zvine marenji zvakati kuti tinotangira pane zvinodhurisisa tigozodzika kune zvisingadhurisisi. Saka chirongwa chandinacho ndechekuti ndibatsire vabereki vane shungu dzekuti vana vaende kuchikoro kuti vasanyanyoremerwa nekuti ndikange ndisina mari yakawanda mwana wangu haende kuchikoro.
Munenge muchibatsira sei kune vabereki vanenge vakateerera kana vanavo vari kuda kuti vauye kuzodzidza iko kuno kuAmerica?
Ndinobatsira nekuedza kuti tione kuti vanopinda munzvimbo dzekutsvaga mascholarship sei kuvacharidza kuti regai ndikupei example kuti United Methodist Church ine zvikoro zvakawanda muno muAmerica. Saka United Methodist Church munoiziva kuti ishamwari yeZimbabwe. United Methodist ine vanhu vakawanda vekuZimbabwe vanotenda mairi. Asi ine zvikoro muno mazawati. Saka vese ivavo zvikoro zvese izvozvo zvinobatsira vana vekuZimbabwe kuti vawane chikoro nekubudirira mudzidzo zvisinganyanyiwo mberi vabereki vasingakwanise kubhadhara. Saka kukuruka ukama hwakabvira huripo mukunamata.
Saka muri kuwanikwa muchitaura sei nevabereki vari kunze kwenyika kana ivo vana vanenge vari kuda kuti vauye kuzowanikwa vachidzidza imomuno? Muri kushandisa chii?
Ndinoenda paFacebook pangu ndinonyora nguva nenguva ndikawana pekunzi pari kunzi pane mascholarships ari kupiwa vana ndinongoisawo paFacebook pangu, paLinkedIn pangu ndinoisa koya magrupu ari muno muAmerica, vana ZW, DFW, Diaspora Network. Ndopa ndinongoiso zvandinenge ndawana zvekuti vanhu vabatsirika nechikoro chinenge chine mascholarship ndinoisa panzvimbo idzodzo dzese pasocial media.
Muri kuwanikwa muchitambirwa sei nechirongwa chenyu ichi? Uyezve muri kudyidzana here nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kudyidzana nedzimwe nyika dzemuAfrica ndo zvatiri kutoita zvikurusa. Zvandiri ku panana neva nezvizvarwa zvekuZimbabwe ndiri kuzvipove kune dzimwe nyika vandinozivana navo vari muno, kana vari vekuZambia, kana vari vekuSierra Leone, kana vari vekuGhana, ndinongovapo.
Vanenge vachida kunyatsonzwa nechirongwa chenyu ichi vanokubata ipapi?
Ndiri kuwanikwa paFacebook pangu. Munoziva kuti pane mwana akanditsvaga paFacebook, akanditsvaga paWhatsApp pangu, akanditsvaga paLinkedIn. Mwana mumwe chete, mwana iyeye ndiri kutoshanda naye, ndakamubata ruoko kuti ngatibatsiranei. Vanondiwana paFacebook vanondiwana under Aneta Mujei Muzorewa. Vanondiwana paLinkedIn vanondiwana under Aneta Muzorewa. Vanondiwana paWhatsApp pangu iri +1 702 245 1401.
Avo vanga vari amai Aleta Mujei Muzorewa, chizvarwa cheZimbabwe chiri muLas Vegas, Nevada muno muAmerica, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, vatambi vehockey yepamusoro-soro vanotambira National Hockey League muAmerica vanonzi havachaende kumakwikwi eBeijing Winter Olympics kuChina mushure mekunge mitambo inodarika makumi mashanu muAmerica yambomiswa nekuda kwekupararira zvinotyisa kwechirwere cheCOVID-19. Nepenyuro yeESPN, mapepanhau anoti reNew York Times neWashington Post anoti sangano reNHL nevatambi vatenderana kuti vaende kumakundano aya ayo ari kutarisirwa kutanga muna kukadzi gore rinouya. Live talk na 8 PM tirikutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.